Be safe and have a great day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechina 22 kubvumbi April 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Muzvare mamombe vanonzi havasi kunzwa zvakanaka mujeri mavari kuchikurubi. Bato itsva repatriotic Zimbabwe roshaya chivimbo nemashoko ava Frederick Shava. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu nemakumi mashanu nevashanu 1555 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kuMashonaland East neZuro. Vanhu zana nevashanu 105 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nezvishanu zvine mazana matanhatu ane makumi matatu nemumwe 295,631. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi masere 37,980. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu ane zvishanu zvine makumi matanhatu nevashanu 35,065. Mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Johana Mamombe avo vari mujeri rechikurubhi mushure mokunyimwa mukana wokubisa mari yechibatiso kaviri nematare vanonzi havasi kunzwa zvakanaka. Muzvare Mamombe nemutevedzeri wasachigaro mubato revechidiki reMDC Alliance Youth Assembly muzvare Cecilia Chimbiri vakasungwa vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo ine chekuita neCOVID-19 vachinzi vainge vataura nevatori venhau panze pedare raMagistrate muHarare. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vari kushamisika kuti sei vamwe kubato riri kutonga reZANU-PF vari kuita misangano vasiri kusungwa. Masangano akaita seAmnesty International neHuman Rights Watch ari kupomera hurumende mhosva yokushandisa denda reCOVID-19 kudzvinyirira vanopikisa. Asi gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti mutemo hautarise kuti wabuda mumba maani. Munyori anoona nezvemagariro evanhu muMDC Alliance muzvare Maureen Kadimaunga vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuna muzvare Mamombe. Ngati nzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tasvika kuchikurubhi tichida kuona vatungamiriri vedu vechidzimai avo vakabatwa mutirongo nemhosva dzavasina kupara vanoti ivo mutevedzeri vechidiki vese Zimbabwe yose MDC Alliance Cecilia Chimbiri, Honorable Johana Mamombe pamwe chete na Secretary for Mobilization and Recruitment kumadzimai kuboka riri remadzimai Zimbabwe yose mai Vongaitome. Saka tasvika ikoko tazokwanisa kuona Cecilia Chimbiri na leader Vongaitome chete.
Ko semusina kukwanisa kuona Honorable Mamombe?
Nemhaka yekuti Honorable Johana Mamombe vanga vachinzi vari kurwara vatanga kunyunyuta nyemudumbu mavo kuma 11 mangwanani ende nguva yatasvika iyoyo kuma 12 kwandiri kutaura hapana anga atavaona angave mukoti kana munhu anoziva nechekuita nezvemishonga kana nezvemedical. Saka tasvika ndokubva tambogara tichimirira kuti apa pamwe vachashingirira vakauya kuvisitors bench, asi kwatozouya vasungwa vazhinji vanga vachiuya vachingo tsanangura kuna nambuya atingati maprison officers kuti uyu munhu aakutoredza mhere aakuzvongonyoka ari kuumburuka pasi.
Muzvare Mamombe vari kunzi vanga vachiti chii chiri kuvanetsa?
Ari kuti guvhu rake riri kudhonzera mukati ende vasungwa vazhinji vanga vari kukashamadzika nezvanga zviri kuitika kuna Honorable Joanna Mamombe. Saka panguva iyoyo tanga tiina Meya Mafume vabva ivo segweta vati aiwa chindibvumidzai ndipinde mukati ndinoona state yavari sezvo varivo vandatofambira kuona pano segweta.
Vabvumidzwa here kuvaona ivo vaMafume?
Vejeri maprison officers vati aiwa izvozvo hatikwanisi kuti zviitike, asi tatakuita nechekuti titoti mukoti aende nechimbi chimbi anotarisa kuti chii chiri kunetsa. Saka mukoti aenda kuya ndokubva adzoka ndokubva anosheedza umwe mukoti zvakare ndokubva vaenda zvakare ndokubva vadzoka vakati isusu maonera tazviita zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka taakuchifonera machiremba tofonera zvakare ambulance uye iva takuri. Saka zvadaro ivo vatiwo havangakwanise kuti panguva iyo vazive kuti mudumbu muri kurwadza umu guvhu riri kudhonza iri chingava chiri chii, asi zvaakutoda kuti vaongorerwe nevane unyanzvi hwezvemudumbu.
Mabva kujeri rechikurubhi, mazokwanisa here kunzwa kuti vanga vakunzwawo sei?
Ndazokwanisa kuwana runhare wabva kune munhu ariko kuchikurubhi maximum prison ataura kuti aiwa ambulance yaya chisvika manje ende ivo vachipinzwa muambulance kuti vaende vanoona specialist ane chekuita nezvekurwadza kwemidumbu nezvimwe zvinhu zvakadaro kuitira kuti vabatsirike. Isusuwo zvataitawo nechimbi chimbi ndezvekuti tazivisa lawyer wavo uyezve tikazivisa machiremba eduwo zvakare vakwanisa kuenda ikoko nevamwe vachiri vakangomirira kuti vanzwe kuti zvinonzi kudii kuitira kuti vabatsire.
Munyori anoona nezvemagariro evanhu muMDC Alliance Muzvare Maureen Kadimaunga vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Idzva rezvematongero enyika rePatriotic Zimbabwe rinoti mashoko akataurwa negurugota idzva rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava ekuti bazi ravo richashanda pamwe chete nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mukusimudzira upfumi nemagariro akanaka chose, asi harioni paine chinobuda. VaShava vakataura mashoko aya nechipiri vachitanga basa vachiti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kumirira nyika munyika dzavari. Nekudaro hurumende inofanirwa kuwedzera kudzidzana nekushanda pamwe nevanhu ava kuitira kuti nyika ibatsirike. Vakatiwo bazi ravo richashanda zvakasimba mukudzidzana navo kuitira kuti nyika ibatsirike kubva kuvamiriri venyika ava. Asi munyori anoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika mubato rePatriotic Zimbabwe vaPishai Musauraya vanoti havaoni paine chinoshanduka sezvo mashoko akataurwa navaShava aya agara achingotaurwa naaniani zvake anenge atora chigaro chegurukota mubazi iri, asi pasina chinoshanduka. Vana veZimbabwe vari kunze vanonzi vari kubatsira zvakanyanya mune zveupfumi hwenyika kuburikidza nemari dzavanotumira kumusha, asi vanonyunyuta kuti hurumende iri kuvabata nekunze kweruoko kana yave nguva yokuvhota sezvo vasiri kubvumidzwa kuvhota vari munyika dzavagere. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nava Muchauraya.
Bato rePatriotic Zimbabwe tinoona chiri chinhu chakanaka ichocho kudai chiri zvinhu zvinenge zvichiitika muZimbabwe, but hationi zvedu ivo vaShava nehurumende yavo vari serious about that, because tinoona kuti maZimbabweans nguva zhinji vane maforeign currency remittances vanoita kuZimbabwe vachiita develop, vamwe wacho vachidevelopa kumisha dzavo and so on. zvisimudzira upfumi hwenyika nemagariro. But tinoonawo zvakare kuti pane mikana yakaita sekuvhota yevanorambidzwa ivo zvakare vana veZimbabwe. Saka tikuti hatikwanisi kuti titi vari serious uku vachida mare madiaspora uku vachivanyima kodzero dzekuvhota. Ndipo chete petinopokana navo ivo vashava nehurumende yavo. Tikuti kana vari serious maZimbabwenzi ari kunze vanofanira kubvumidzwa kuvhota.
Pane chamungatichitsva here chauyiswa navashava pamashoko awa? Tichiona kuti makurukota akamboya pamberi kwavo vaingotaura zvimwe chete zvekuti vari kuda kudyidzana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Hatisi kuona pane chitsva chiripo apo. Ndikuona vedu vari vanhu vari kuedza kutsvaga uta nemugate kufungidzira kuti vangaita vangazwikawo kune dzimwe nyika vachingotaura kuti taakuita engage vana vedu vari kunze. But isu semaZimbabweans vari muno nevari kunze tinoziva hedu kuti they are not serious. Vari kuedza kuvhare vanhu, vari kuvhare nyika dzese kuti vafungidzira kuti pane zvavari kuita. But toziva kuti hapana zvavari kuita because vana vedu vari kunze hawani havabvumiswi kuvhota. Kechipiri, vanostruggle kuti vawanire vana vavo mapassports enyika yavo chaiyo yeZimbabwe. Saka zvinhu zvakatomere maZimbabweans ari kunze kwenyika. Saka hapana chitsva chiri papo chekuti pane zvitsva zviri kuitika, hapana zvachose.
Panyaya yekuvhota vamuchauraya, hurumende yagara ichitaura kuti hapana munhu anorambidzwa kuvhota. Vanhu vakasununguka kungodzokera kuZimbabwe vachivhota munguva yesarudzo kusvika zvinhu zvazonaka kuti Zimbabwe yakwanisa kuwana mari dzekuti vange vachiita kuti vanhu vavhote vari kwavari. Zvii zvamungataura?
Panyaya iyoyo tirikuona kuti vari kupa vachitorera because kana munhu achiti ari kunze kwenyika ati vanobvumidzwa kuya kundovhota, vanhu vechitouya kuno kuZimbabwe kuti varejesta kuvhota, pamwe pacho vanosungwa, pamwe pacho cost yekuya kuZimbabwe kunoku zvinoramba. Toziva kuti nyika zhinji munhu unokwanisa kuapply kuvhota uri kunze kwenyika iko. Sekuti vana veZimbabwe ngavapuwe mukana iwowo kuti vanokwanisa kurejesta vari kunze kwenyika, vachikwanisa futi kuita mamailing votes. Takaona musarudzo dzakabva kuendekwe kuAmerica izvozvizvi mazuva eCovid-19 aa. Vanhu vaivhota vari kune nzvimbo dzakasiyana-siyana vachishandisa maonline systems. Tikuti Zimbabwe iyo itori neministry yeICT vanozvitadzawo here kuti zvikwanise kuitika izvozvo? Kurerutsira vana veZimbabwe the way yevanotumidzira ndiyo mari kuZimbabwe kuno, vanoshandisa online methods. Ngavangopuwa mukana iwo voita online voter registration and voting itself.
Avo vange vari munyori anoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika mubato repatriotic Zimbabwe vapishai muchauraya vati parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuManicaland. Masangano anorira kodzero dzevanhu anoti kuvandudzwa kwebumbiro remutemo kwakabudirira muNational Assembly nezuro kunodzorera shure utongi hwejekerere pamwe nezvakasarudzwa nevanhu pavakaumba bumbiro remutemo wenyika rakatanga kushanda muna 2013. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzikamai Bere vati kuvandudzwa kwebumbiro remutemo kwakatambirwa neNational Assembly kunodzorera kumashure utongo hwejekerere, vakapa muenzaniso wekuti mutungamiriri wenyika anenge ava nemasimba ekudoma vatongi vematare kubva kumatare epasi kuenda kumatare epamusoro.
Isu seZimurais takagara tataura kuti Amendment Bill number 2 inotyora bumbiro remutemo nenzira dzakawanda. Inodzosera mumashure magains atanga tameka panyaya yekupromota constitutionalism. Munoona nyaya yekuapoindwa kwemajudges mubumbiro redu remutemo yanga iri process yanga iri very transparent. Asi nekuda kweamendment iyoyi yava kuendeswa kusenate, transparency necompetence zvatorwa zvikarashwa musango.
Vabere vatiwo chinonyanyovashungurudza inyaya yekuti bumbiro remutemo yenyika rava kutoiswa zvigamba, bumbiro iri risati rashandiswa zvizere.
Chinhu chikuru chinotishungurudza ndiyoyo nyaya yekuti bumbiro remutemo risati ratopedza kuti ringe richitsvenenzverwa yatinoti realignment yemitemo iyaya, ratotanga zvekare kutobvaruwa bvaruwa. harichiswa zvigamu. Saka tinoona sekuti iwayo mamember of parliament ivavo 191 vavhotera bumbiro iroriri kuti richinjwe, rishandurwe, risakadzwe. Vaita zvinhu zvakashata, Steric.
Mutauriri weCrisis Coalition in Zimbabwe vaMarvelous Kumalo vatiwo tariro yavo yanga iri yekuti bumbiro remutemo yenyika ritange kushanda zvakazara risati rachinjwa.
Pari zvino isusu hatikwanisi kunge tichiti iyi iprogressive section iyi haisi pamaamendments ese ayo, nokuti seboka reCrisis in Zimbabwe Coalition tiri kuti constitution iyi kubva zvayakaiswa mugore ra2013 tava kusvika makore anokwana masere 8 years isati yaimplimentwa zvizere. Saka isusu tiri kuti ngatitangei taimplimenta constitution iyoyi toona kuti inenge ichifamba sei. Patinenge zvenge taona kuti apa inenge iri kusarira kana kuti hazvizi kunyatsofamba zvakanaka, totizotanga kuva nedialogue rekuti toita sei. Kana zvichizokodzera kuti tiamende, tozoamenda.
Vachitaura nevatori venhaunhasi muHarare, mutungamiriri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vati sebato vakazeya kuvandudzwa kwebumbiro renyika, vakati vakaona riine zvinhu zvakanakira vana veZimbabwe. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANPF vatafadzwa Mugwadi vati vane mufaro mukuru nekubudirira kwebhiriri muNational Assembly. Studio 7 yatadza kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi. Nhengo dzeNational Assembly 151 neimwe dzakavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika, asi nhengo 22 dzakavhotera kusavandudzwa kwebumbiro iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Apo hurumende iri pakati pekuvandudza mitemo ine chekuita nemudyandegere, vamwe vanhu vari pamudyandegere vari kuchema kuti vave kudya nhoko dzezvironda sezvo mari dzavanowana dzisingavakwanire. Vanoti kuchinja-chinja kunoita hurumende mitemo ine chekuita nezveupfumi ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru zviri kuita kuti vaone nhamo iyi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvemagariro evanhu nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende iri kuita zvose zvainogona kuti iwedzere mari inotambirwa nevanhu kubva kunasa kuti isvike pamadhora 60 emari yekuAmerica. Pari zvino vanhu vari kutambira madhora 25, uye vaMavhima vati mari iyi ichawedzerwa kusvika pamadhora 40 munguva pfupi iri kutevera, yozosvitswa pamadhora 60 pakunopera kwe gore. Asi vakwegura vakawanda vanoti vari kuyaura nekuda kwekutambiriswa mutero wembwa. Vamunyaradzi Mukwada vakashanda kwemakore anoda kusvika 40 mukanzuro yeguta reBulawayo. Vamukwada, avo vanove nhengo yeBulawayo City Pensioners Association, ndemumwe wevanhu vakataura neStudio 7 mushure memusangano wakaitwa muBulawayo munguva pfupi yapfuura nekomiti yeparamende inoona nezvemari nebudiriro, wekunzwa kubva kune veruzhinji pamusoro pebhiri rekuda kuvandudza mitemo ine chekuita nezvemudyandigere kana kuti Pension and Provident Funds Bill. Vamukwada vanoti vaive nebasa raivawanisa muhoro waive wakanaka zvikuru zvekuti vakakwanisa kuita zvinhu zvakawanda kusanganisira kutenga imba nemotokari mbiri. Asi pari zvino vanoti vari kurarama upenyu hwehwakumukwaku nekuti mari yemudyandigere yavari kuwana haivakwanire.
Kana ndichihora less than 2000 pamwedzi, imba yangu inoita 1500, motokari license per quarter iri kuita 4400 something, which is 5000, radio mumba mangu the TV iri kuita iyo 1200 per year. Zvinhu zvese izvozvizvi nepolisi handichazvikwanisi kuzvibvisa. Iyi zvino inini ndakamira pano, I've got no police anymore. Kana ndikafa nhasi ini nemudzimai wangu, tikafa taakutomirira popas burial.
VaLucas Munyika, avo vakapindawo mumusangano wekunzwa pamusoro pePensions and Provident Funds Bill, vakashandawo kwemakore akawanda kukambani yeZimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO. VaMunyika vanoti uhori ndechimwe chinhu chikuru chiri kuita kuti vanhu vari pamudyandigere vasawane mari dzakaringana. retired Colonel Brian Spambi, ndomoyo awo vari pamudyandigere. VaSpambi vanoti kuve pamudyandigere chinhu chaiyemurika, asi vanoti nekuda kwekuchinja chinja kwemitemo ine chekuita nezveupfumi munyika, ruzhinji rwevanhu vari pamudyandigere rwuri kurarama upenyu hwakaoma.
Waiti ukawana mudyandigere wako waikwanisa kutawo mudyandigere wodya wakagara, because yaikwana kuti utenge imba ugotanga business ugosara nechange pamari yelump sum usati wasvika pamari yemonthly. But iko zvine zvise mari yacho haichina basa, kana iri RTGS hakuna chaunotenga naye, because vana vanoda US. Kurarama kwatiri kuti tari kurarama nokutopuwa nevana ndo vaakutotarisira kuchengeta pension, vasina vanovabatsira upenyu hwakavaomera zvisingabviri.
Pasi pemitemo yemunyika, vanhu vose vanoshanda mumakambani akazvimirira oga kana muhurumende vanobatirwa mari inoenda kuNational Social Security Authority kana kuti NASA, uye vozopiwa chidimbu chemari iyi sechikamu chepenjeni kana vachinge vasiya basa. Asi paive nenguva yakareba vanhu vakawanda vachinyunyuta kuti mari iyi haina zvainokwana. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaFelix Chari vanoti kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezveupfumi ndicho chikonzero chikuru chiri kuita kuti mari yevanhu vari pamudyandigere ishaye simba.
Hazvipereri kana kutangira kune vari pamudyandigere ava, asi zvinoratidza kuipa kumamirire eupfumi munyika. Dambudziko iri rinounzwa nekushaya simba kunoita mari yenyika nokuzotora nguva kukwidziridza mihoro yevari pamudyandigere ava.
Kwamwari ugunun'una wokuti kuNASA kune huori izvo zvakasungisa mamwe makurukota maviri aive kubazi rezvevashandi anoti amai Priska Mpfumira naamai Petronella Kagonye vachipomerwa mhosva dzeuori. Pari zvino paramende iri mushishi kuvandudza mitemo ine chekuita nezvepenjeni kana kuti Pension and Providence Funds Bill. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Papers TV Network inoti gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa vazivisa kuti hurumende yave kutangidza kusabhadhara varayiridzi vasiri kuenda kumabasa. Zimlive.com rinoti vanozviti ndivo munyori mukuru webato rePeople's Democratic Party vaBenjamin Rukanda vazivisa kuti nhasi vachaenda kumatare edzimhosva kuti vamise kudzokera kuparamende kwavatendai biti nevamwe vashanu vebato iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga. Ngatiendei kuna Marvelous Mhlanganyahuye, tinze zvainazvo paLet's Talk. Ngatikurukurei.
Yekuti timbonzwa chiri kutaurwa nevatsigiri vechirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nemusi wechishanu chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganyahuye.
Kwazwai ini ndinoitwa Dr. Ranga, ndiri kuno kuku Charlotte, North Carolina. Ndinokurudzira veruzhinji kuti vabaiwe nhomba kuitira kuti tikwanise kudzivirira chirwere cheCOVID-19 chiri kuramba chiri kupararira pasi rese. Zvandingakurudzira ndezvekuti veruzhinji vabaiwe nhomba ngechirekomendwa kana inorekomendwa neWorld Health Organization, nekuti veruzhinji varambe vachitevedzera zvinokurudzirwa neWorld Health Organization in terms of social distancing, yatagara tichitaura nokuti macrowds asawanda, uye kuti vanhu varambe vachiva hygienic pese pavari kugeza maoko, nekuti kana munhu uchihotsera usahotserera maoko. Ndo zvimwe zvatingakurudzira nokuti chirwere cheCOVID-19 chichipo, kusvika vanhu vakawanda vabaiwa nhomba, chicharamba tichitatarizana nacho chirwere cheCOVID-19.
Ngatiitete mavhemu. Ari kutaura ndiJennifer, ndiri kuno kuEastern Cape kuSouth Africa. Ndinoda kungotaurawo maererano neZimbabwe pamusoro peCOVID-19. Ndokukumbirawo kuti dai vatungamiriri vakuru vakuru vese nevakazvimiririra vega vangokwanisa kubatsira vezveutano nokuti kuno ku South Africa kwandiri ndakamboendawo mune chimwe chipatara chihombe chekuno ku Eastern Cape. Asi unotoona kuti panorapirwa vanhu vane COVID-19 nemaconditions avo nemabatirwe avo zvakatosiyana, ende vanotori newadhi yavo itori yakazvimiririra tokuti haitombobatanikana nemamwe mawadhi. Saka dai Zimbabwe yangokwanisawo kuita zvakadaro zvekuti vanongobatsirawo varwere vakadaro, but chakunetsa ndechekuti kuZimbabwe kwacho kwazara hori, ende kuti tiwanewo wekuchemera tiri kumushaya.
Anenge achitora mafoto panzvimbo iyoyo vachishandisa bhachi resuti reblack 1. Apa laini inenge ine vanhu vakawanda vanachingozvichengetana bhachi iroro. Chere zvauro chinyasipureiwa nesanitizer, but ndakaona sokuti zvine izvozvo nevanhu vacho vanenge vachiita izvozvo vanhuwo zvavo. Saka embassy vaifanira kugadzirisa ipapo panhu yekuti kana vanhu vachipfeka bhachi rimwe chete vakawanda, vakuru nevadiki, kana nevana, bhachi dema iroro. Ndakaona sokuti chimwe chinhu chakaipa chikakonzesa chirwere checovid-19 nekuda kupfeka bhachi rimwe chete iroro uye futi nokugara paseti imwe chete.
Makadini makadini mhuri yeZimbabwe, zita ndinoitwa Elder Gladys Sindi, ndiri muno Botswana. Ine hangu nhau yandinayo ndeyekuti tiri kuchemawo kubatsirwa nekuchengetedzwawo mukati menyika dzatinenge tiri tichishanda matinenge takaenda kunoshawa. Asi taingochema kuhurumende kuti dai hurumende ichitaurawo nevakuru vedzimwe nyika matinenge tiri kuti tigonewo kuchengetedzwa, tisashungurudzwa, tibatwewo zvakanaka. Nekuti pane pangu pekuti unongochitoshanda uchitotyira upenyu hwako, pane pangu pekuti unongochitoshanda uchitotyawo kuti ndichazonzi zvakati. Tinoziva kuti tina vamiririri vakatimirira mukati menyika menyika dzatinenge tiri. Asi nekuda kwekuti havagoni kuzoona mararamiro atinenge tichiita, asi tinongochemawo kuhurumende kuti hurumende ipagadzirisiwo ipako tichengetedzwewo tingogarawo zvakanaka.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous, idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Vateereri, nhamba dzekuti mutumire mameseji enyu hadzisi kushanda. Tichakuzivisai kana zvese zvagadzariswa zvakare. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kukurudzira vemabhizimisi kuti vabhadhare vashandi vavo pavanenge vatora nguva yekuenda kunobayiwa nhomba yeCOVID-19. Mukuedza kwavo kukurudzira vanhu muAmerica kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19, vaBiden vakurudzira kuti vashandirwi vabhadhare vashandi vavo nguva yavanenge vatora kunobayiwa nhomba nenguva yavanotora kuti vakwanise kudzoka kubasa, vachiti hurumende ichabatsira vashandirwi neimwe nzira pakubhadharwa kwemitero yemakambani avo. VaBiden vati hapana chizvarwa cheAmerica chinofanirwa kurasikirwa nemari apo anenge achiita zvinobatsira nyika sekubayiwa nhomba yeCOVID-19. VaBiden vataura izvi paziviswa kuti vanhu vanoita mamiriyoni mazana maviri vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kusvika pari zvino. Vachitora utongi musi wa20 ndira gore rino, vaBiden vakazivisa chinangwa chavo chekuti vanhu vanoita zana remamiriyoni vave vabayiwa nhomba yeCOVID-19 vaBiden vasati vasvitsa zana remazuva vachitonga. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Muzvare Mamombe vanonzi havasi kunzwa zvakanaka mujeri mavari kuChikurubi. Bato idzva rePatriotic Zimbabwe roshaya chivimbo nemashoko ava Frederick Shava. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuwo zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.